very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, May 30th, 2022. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Evans Zininga.
Tonight on Live Talk, we are talking about political violence in Zimbabwe.
Suspected ZANU-PF supporters allegedly attacked Citizens Coalition for Change, CCC activists, on Sunday, soon after party leader Nelson Chamisa addressed thousands of people in Kwekwe in Midlands Province. In a tweet, party spokesperson Fadzai Mahere said, and I quote, ZANU-PF thugs stormed our Kwekwe rally today after President Nelson Chamisa's address and violently attacked CCC supporters. Three people were hospitalized. ZANU-PF has turned to political violence as it fears CCC's mass popular support as we approach 2023. The persecution must stop. End quote.
Police spokesperson Senior Assistant Commissioner Paul Nyati was unavailable for comment as he was not responding to calls on his mobile phone. The CCC is also looking for its member, Mo Blessing Ali, who was allegedly abducted by suspected ZANU-PF activists. Yebokambe Mahlaba Zulu. Linjani lapha elikhona endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo. Namhla ke sihlolisisa khonokho okwenzakala eZimbabwe. Sibonela ukuthi kulabanye abantu asebethunjwa kwele Zimbabwe, labanye abatshaywe kabuhlungu izolo ngabacatshangelwa ukuthi bakubandla leZANU-PF. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi konke lokhu kuya ngaphi, njengoba ke sikwazi ukuthi sokulungiselela ukhetho oluza kwenziwa umnyaka ozayo. Lapha sikhuluma ngokhetho lwamakhansila, ukhetho lwamalunga edale lephalamende, ukhetho lokudinga umongameli omutsha lokunye okutshiyeneyo. So ke sikhuluma ke izolo abasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change balimele sibili abathathu, bagcina behanjiswa esibhedlela. Balimala nje batshaywa ngabantu abacatshangelwa ukuthi bakubandla leZANU-PF. So ke kunengi okwenzakalayo khona ngale Zimbabwe. Ukhona njalo lo mama okuthiwa ngu-Mo Blessing Ali. Mo Blessing Ali umsekeli uyobandla le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kabonakali. So ke bayakhala kakhulu bathi ke ukhanya uthunjwe ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabeZANU-PF. Siyakwazi thi nxa sokulungiselelwa ukhetho abantu abaningi bayalokunye okumangalisayo besilwa nje kubangwa ukuthi ngubani ozakhokhela ilizwe leZimbabwe. So ke sikunengi khonokho Evans esingakhuluma ngakho sisiya phambili singatshake mfowethu.
Yebo Baba Dube, ndizvozvo muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai kuchirongwa Live Talk. Nhasi tiri kutaura pamusoro pemhirizhonga, mvonga mupopoto, kurohwa, kuvhiringidzwa kwevanhu kwakaitwa zviri kuitwa munyika zvakawanda, tichitarisisa nyaya yakaitika kuKwekwe muweekend yatabuda iyi, uko kunofungidzirwa kunzi vanotsigira bato rinotonga reZANU-PF vakauya vakavhiringidzana nevanotsigira bato reCCC pamusangano wakanga uchiitwa ikoko nemutungamiri webato reCCC vaChamisa wekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kuuya dzegore ra2023. Pachange pachisarudzwa makanzura, pachisarudzwa vanopinda mudare reparamende uye pachisarudzwa zvakare mutungamiri wenyika. Takanzwa nezuro tikaona zvakare muzvare Farai Mahere, vanove mutauriri Fadzai Mahere, mutauriri weCCC, vachitaura pamusoro pechiitiko ichocho. Vakanyora vachizivisa kuti kuungana kwakaita veruzhinji kuKwekwe hakuna kufadza vebato rinotonga reZANU-PF. Vanotaura kuti kwakauya chikwata cheZANU-PF chakasvika zvine mutsindo chikarwisa zvakapfurikidza mwero vanotsigira bato reCCC vakanga vakaungana vari pamusangano iwoyo. Panonzi pakakuvara vatatu vakatoenda kuchipatara mushure kwembonga mupopoti yakaitika iyoyo. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner vanyati hatina kukwanisa kuvabata kuti tinzwe kuti vanoti kudii pamusoro pechiitiko ichochi, asi wokuchitungwiza tiri kunzwawo kuti kune zvakare mumwewo mudzimai anotsigira bato reCCC, amai Mo Blessing Ali. Avo vari kuchitungwiza kumanyame vanonzi vakambunyikidzwawo kumusi wechipiri uye kusvika pari zvino havasati vawanikwa havasati vazivikanwa kuti varipi kwavari saka TCCC iri kutaura wechiti vari mushishi zvezvi kumhanya mhanya kuvatsvaga tambobatawo kanzura variko kuchitungiza ikoko veTCCC vanga vachitaura kuti vari kubatsira mukutsvagwa kwamai Ali vakatiudza kuti vachiri kungomhanya mhanya havasati vawanikwa ndipo patimire saka tiri kutarisira kunzwawo kwamuri uye kuti muri kuzviona sei muri kufunga sei pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe baba Gabes.
Yes, joining us right now from Harare is Mr. Ostalos Siziba. He is the deputy spokesperson of the Citizens Coalition for Change. Hey, welcome to the show, Mr. Siziba.
Thank you very much. Greetings to you, my great brothers, and greetings to the listeners.
Thank you so much. So tell us, what is going on? We see that some of you have been injured, some have been abducted. What's going on?
Thank you very much. There's a worrying trend in this country, which is the resurgence of state-sponsored and ZANU-PF-sponsored political violence in the different parts of this country, particularly because of the massive support that has been seen, particularly in the countryside, for the Citizens Coalition for Change. You know that the opposition had suffered assault from the government, leading to a perceived collapse of the alternative, but the emergence of the Citizens Coalition for Change, particularly in the by-election, was not taken easily by the regime in Harare, leading to ZANU going back to its default mode. As you know, fellow Zimbabweans and my brothers, that the 2017 military coup brought in a government led by Mr. Mnangagwa, which was going under the banner of the new dispensation, respect of the constitution, liberalization of the economy, and other, democratization ethos. But what we see at this present juncture as we move towards the 2023 election is ZANU going back to its default mood, the default mood of harvest of fear, the default of mood of locking down the countryside from the opposition movement, the default mood of use of terror, violence and intimidation tactics against consent, against democratic consent, and citizens have not been spared from this particular violence pattern. You know that we lost our member during the by-election in Kwekwe. So when we went there yesterday with the president, with the intention and twin objective to thank the people of Kwekwe, and of course to appreciate their support for the new baby, the Yellow Movement. During the celebration, ZANU councillor in Kwekwe, a well-known ZANU-PF councillor, unleashed a mafia to the people who are celebrating. We have seen the images of our activists in hospital, in our private hospital in Kwekwe. But also this happened at the same time in Peri Urban, Nyatsime area in Chitungwiza, where our activist, Mo Blessing Ali, was abducted by well-known ZANU-PF activist. Up to now, we have engaged the police. We have done the search ourselves. We have taken the citizens' obligation to search for Mo Blessing. We haven't got anything up to now. We have also deployed our youth assembly to ensure that we look for the perpetrator to assist the police in terms of his location. The detail that we have got now after security department, the welfare department, the youth assembly, and the legal department, a combined group has found out that the two suspects, one of the suspects is actually being looked for by the police for murder charges. The other one is said to be hiding somewhere in Urungwe. We've also activated our comrades, search our comrade. So these are the developments that are happening in Zimbabwe currently. We've also publicized our case number, which we filed to the police, both in Chitungwiza and, of course, in Mashonaland East, where the case has been escalated to. We're also taking steps to file a habeas corpus case with the High Court of Zimbabwe so that we compel the police to implement Section 261 of the Zimbabwean Constitution to investigate the issue in a non-partisan manner so that we protect this citizen. We don't believe, as a citizens' coalition, that anyone must lose their life on account of politics, whether they belong to ZANU or the Citizens Coalition for Change or Mavambo.
Yes, and how did you find out that the abduction was allegedly conducted by the ZANU-PF activists?
Precisely. That has been confirmed by eyewitnesses who have also helped in the investigation with the Zimbabwe Republic Police and, of course, our task force team that we have deployed to look into the case.
And in this case, she is a married person. She's got kids and so forth. What is the family
saying? Precisely. This lady is a mother of three. She's married. She's a citizen of this country who has been doing fantastic work in her community in Nyatsime together with other CCC compatriots in that part of the country.
Evans, you may pose some questions there. Go ahead.
Just to ring it back in shape, has the police acknowledged to do something about the abduction as yet?
The first revelation that we got from the police is that they were seemingly powerless to arrest the perpetrators when at the time we suspected that they were within the vicinity of the area. But now that we have escalated the case, the police have shown willingness, of course, to make sure that the suspects are brought to book and are arrested. So that's why the case has been escalated, and that's why we're taking the case to High Court, so that once we got a declaration from the High Court to compel the police in terms of its entire machinery, particularly its PG HQ, so that there is enough resource deployment in terms of the human and, of course, the security resource to make sure that this citizen is brought back and reunited with their family. So it's a clear sign for us in political terms that these things are happening with the tacit approval from ZANU-PF and particularly Mr. Mnangagwa, because in Kwekwe, that is his backyard. And we've made this very strong submission that we believe that the Kwekwe escalation of violence and terror attacks on our people are happening with the tacit approval or the sponsorship of Mr. Mnangagwa, because that is his home backyard. Unless proven so, we've not seen any intent by Mr. Mnangagwa to condemn acts of violence that have led to death in the previous months during the by-election and are escalating. So we believe that central government, and particularly Mnangagwa, as the leader of ZANU-PF, must be able to give statements to condemn these acts unless that, as I've said, is with his tacit approval or sponsorship thereof.
Yes, quiet, Evans. Yes.
Oh, no. I was going to add something there to say we, in March 2015, we all remember there was another abduction that is still holding water in books of history, Itai Dzamara. And government came out to give statements and assurances to the masses that they were doing everything in their power to investigate and find Itai. Could this be a repeat of the same scenario where people will talk about this and eventually we go back into history and nothing has happened?
That's why we have actually deployed our own task force, because we have learned from the past that there are problems of political statements by government without genuine intent to resolve these issues. The Itai Dzamara case, as you have said, is a point of reference where we got a declaration from the High Court of Habeas Corpus to make sure that we compel the police. But there was really lack of political will from government, and of course, very difficult to accept and make a conclusion, because there's no evidence that Itai Dzamara is still alive or not. We fear for the same for this activist. That's why we've said for us, the new dispensation is a fallacy. The new dispensation is not genuine, because when a citizen is missing, there must be a deliberate action and commitment by government to find out and at least to arrest perpetrators. Up to now, the Itai Dzamara case is a very, very, difficult case for us as activists and for those of us who interacted with him at a personal level, that a comrade, a friend, has gone missing on account of politics, and there's nothing, and his family. If it's difficult for me as an activist, count how much pain and difficulty for his own biological family. So this is a very difficult situation for activists, for members of the Zimbabwean society when the state has turned against its own citizens.
Yes, siyabona ke konoko ke okwenzakalayo baba Siziba ukuthi kulabantu abachayiweyo njalo kulomnye othunjiweyo. So kuyini okulenza licabanga ukuthi abantu abathumbe umama lo njalo abachaye amalunga enu abantu bebadlelezayo?
Ngalesi sigaba asisacabangeli ukubana uMore Blessing wathatha ngubani njalo lokuthi abantu beqheko bachaye ngubani. Ngalesi sigaba sesikwazi ukubana ke abantu abathatha abathumba ke uMore Blessing ali ngobani. Sibafakile ke ephepheni lethu esilikhiphileyo manje i-statement esikubana ke sithole ukubana abantu laba ngobani. Yikho ke sithume i-task force yethu ukubana bedingwe, ikakhulu lo ke ovele ele cala lokubulala elisemapoliseni, njalo be omunye wakhona useurunge lapho abalekele khona.
Ye
kwekwe sithole ukubana ke umuntu wayisigeda i-violence ngu-councillor weZanu PF kwekwe ku-ward 8. So lokhu kuyatshengisela ukubana iZanu PF chiyo ngurhulumente uyenza ke intando.
Yes, siyabona ngazani uyafriza kancane. I think umuvile kancane.
Yake mayelana lokuthunja lokuhlukunye.
Yes, sibona ngazani umuvile kancane. Sondela ngani usondela phambili kwezethu sikuzokuhle ngoba i-network yethu kuye ngapho ingani sifriza. So there you are, Evans. So I think we are hearing what Mr. Siziba is saying. So he's very worried about what is going on. So I think now he has adjusted his phone and kubeka baba, yeah, kubeka.
Yeah, so kuyatshengisela ukubana elizweni lethu ke indaba yenyu dispensation yindaba yamanga ngenxa yokubana ke uitaitsamara waswelakala wathunjwa la manje asila ukubana sibe kwazi ukubana ungapi. Njalo ke uhulumende uyakhuluma amazwi kodwa kungela ukutshengisela kuground ukubana uyadingwa. Lokho ike sikubonayo ke ngama-activist uMore Blessing Ali lasekhwekhwe lapho ke salahlekelwa ngomunye kwethu ngendaba ke yento zompangazo. Akuyinto esingayikhangelelanga thina njenge-Citizens Coalition for Change. Akula muntu okufanele ke ethunjwe ebulawe ngendaba zento zompangazo whether ngweZanu PF noma ngwe-TPC noma ngwe-ANC noma ngwemabambo kusiledio noma ngwezaku. Kufanele kubana ke abantu amalungelo abo ehlonjwe nguhulumende, njalo uhulumende ikakhulu amapolisi kusection 261 omthetho welizwe uyabatshela ukubana kufanele ke be-investigate indaba ezinjalo lokugcina izizukulwane zeZimbabwe zonke jikelele.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke. Singaqhubeka Evans ukhulume ngolimi lwesishona khonapho.
Ndizozo babadzi ndiri kuvanzwa vari kutaura mashoko akajeka vasingatsengi muromo pano. Tingadawo kuti veruzhinji rwenyika vanzwisise kuti zvakambonyatsofamba sei kuti muzosvika pamuri nhasi apa pekunzi vanhu vaakungorohwa vachirowerwa zvematengo enyika. Iko zvino avo hama yenyu More Blessing ari kutsvagwa ari kushayikwa izvozvi, zviri kumbonyatsofamba sei chaizvo chaizvo?
Ndinotenda chinoitika ndechekuti kubva pakapinda hurumende yavamunangagwa nemiritary coup muna 2017 vakaita chivimbiso chekuti ivo ihurumende idzva yakasiyana nemaitiro amugabe. Maitiro amugabe nguva dzamugabe yanga iri nyaya yekuabductwa nekutocha kwemaactivist. So vakataura ivo kuti ke vari hurumende idzva inenge yakasiyana inonzi new dispensation. Asi zvatiri kuona ndezvekuti vamunangagwa vakaenda mberi vachiti muZimbabwe hakufani kuita opposition. Izvo takazoona nemaitiro avo kukrasha opposition kusvika tabumba bato idzva rinonzi Citizens Coalition for Change. Vamunangagwa vaifungidzira kuti vachamisa semutungamiri weopposition havachagoni kuti vachisimuka nekusimudza ruzhinji rweZimbabwe kuti munyika muite shanduko. Ndosaka mumabielection patakahwina zvine mutsindo vanhu veZimbabwe vakabuda neuwandu vachisarudza bato idzva reCitizens Coalition for Change. Izvo hazvina kugamuchirwa mushe nehurumende yavamunangagwa. Ndosaka vadzokera kumaitiro avo ekare nekuti vaiva namugabe, ndo vaishanda namugabe, ndo vaishandira mugabe. saka vakadzokera kumaitiro avo emazuva amugabe ndosaka vakushandisa mhirizhonga vakushandisa kutyidzira vanhu especially kumaruva nekumaperi ebheni pavari kutya kuti vachamisa vari kugamuchirwa maona mazuva apfuura tiri kubhinga tiri kunupane vakaramidza vachamisa kuti vabate maoko pakashayikwa chipo yetu chip mabhikwa kumatebeleli north kunupane saka ZANU-PF yadzokera kumhirizhonga ZANU-PF yadzokera kuviolence ndosaka muchiona kukwekwe vakaita kubata activist wedu three maactivist akakuwadziwa patanga tichipembera victory yedu yemaviolection kukwekwe central kumbizo nekukwekwe central vadzokera futi vabata more blessing early activist wedu kunyatsime pavamubata taenda mberi kunoinvestigata isu nekuti takaona kuti tava kufanira kuzvidefenda sezvizvarwa zvezimbabwe ndosaka tagadzira task force ine vedu velegal vesecurity vechidiki neveworfare kuti tiite kubetsera mapurisa kutsvaga more blessing early nekuti hatitarisiri kuti panoshayikwa munhu on account of politics ndopatakamira ndopatiri tiri kutarisira kuti ZANU-PF haifani kushandisa mhirizhonga nekuti ine bearing to the stability of the country ZANU haina monopoly over violence ZANU haifani kushandisa kana takutarisa sarudzo za-2023 kuti paite mhirizhonga vanhu ngavasarudze vavanoda isarura wako kadeyadeya ata ZANU osarudza ZANU ada TPC osarudza TPC kana uchida ZANU ida mhirizhonga ida kudzanyirira ida kupa kweikonomi nekushayikwa kwemabasa kana wada TPC wasarudza hurumende idzwa wasarudza rugare wasarudza runyararo wasarudza kuenda kumberi wenyika ndozvati kutarisira tiikuvaisa munhu wosarudza pati yaanoda kuti nyika iende mberi nokuti izvo ndozvanga zviri pacentral agenda yehondo yerusununguko yezimbabwe kuti munhu mutema osarudza hurumende yaata yaari kuda munhu mutema osarudza ogara munyika pane runyararo ndosaka isu tichiadvansa kodzero zveruzhinji rwezimbabwe nevanhu vatema ndatenda.
So now under these circumstances where people are allegedly abducted and some are beaten up, how do you survive in Zimbabwe under those circumstances?
It's a difficult environment because the state, as I've said, has turned against its own citizens. As a citizens coalition for change, we've said our people must exercise extreme caution. We don't believe that our people must be hoodwinked and cajoled into violence. We don't want violence in this country, but we are going to defend ourselves. That's why we've said the youth assembly must be able to go and make sure that they assist the police in making sure that we protect our villagers in the community, because we don't expect the 2023 election to be in the violent pedestal. We expect that there will be stability in the country. We expect that there will be peace and tolerance, irregardless of the continuous and perennial temptation by ZANU and this agent for us to go into default mood of violence and terror.
Yes. So,
okwenza kubana singesabi kubana siyakwazi kubana ke yiyo indlela yokulwela ke ukukhululeka kwabantu abahamba empini kwakungasokukhetha kwabo abalwela ilizwe kwakungasokukhetha kwabo kodwa kwakuyikwazi ukubana every generation iyaphiwa imandate yokubana sikhulule abantu bakithi yikho thina sizimisele kubuhlungu kulobunzima kulokufa kulokwethusela lokubotshwa kodwa ke siyenzela ukubana sitshiye ke imbali elizweni ukubana ngesikhathi abantu bethu behlukunyezwa bebotshwa sama simela ke iqiniso nxa kuyikuthi sizabhatala ngempilo yethu yikho kwenza kwethu yikho esikumelayo ngenxa yokubana ke thina sibizelwe umsebenzi wokukhulula ilizwe ngaphansi kobugcini bezanu pier
ye ngena khonapho ke ivan sikhulume
tirikukuranzwa mukoma ostalos zvavari kutaura svondo rakapera iri takaona vechidiki veTCCC vakabatana neve ZANU-PF vakabatana neve MDC vakabatana neve mamwe mapato akasiyana siyana izvo matongerwe enyika vachiita mitambo kuBelvedere Teachers College kwavaiti Sports for Peace vachitaura kuti vari kukurudzirana vari pamwe chete kuti kupedzwe mhirizhonga nerunyararo. Zvose izvi zvaiitwa izvi zviri kushayiwa basa here rekudzidzisa nyika kuti varege mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi?
Ndota zakataudza vechipi kuti fani kungwara. Nekuti muvengi adzokera maitiro ake kare. Isu tapa zanza kuti zanza ngazigezani. Ngatibatanei sevatungamiri vematongere enyika kuti munyika muve nemaelections murunyararo. Asi zanu yadzokera maitiro ake ayo ekare. Ndosaka vechipi tavaudzai kuti patiri pari kuda vigilance. Patiri pari kuda kuti defend ma communities nekuti zanu ai believe munyaya dzerunyararo nekuti vechidiki vakati ngatichaurire ivo varatidza kuti havana political will kuti munyika vanhu mabato abatane kutikurudzire ma communities kuti vanhu vaite coexist izvozvo zvaratidzwa nemaitiro avo mazuva afura despite yekuti isusu tanga tichienda mberi kuti ngatibatanei ndosaka tasvika patasvika kuti aiwa ngatizvidhifendei vechidiki ngatiendei kumareserva vechidiki ngatiendei kwese tichengetedze runyararo macommunities atinoti mapeace ambassadors kuti muno ZANU-PF munyika isakontinue ichiita zvemhirizhonga unaccounted for.
How are you going to defend yourselves there?
Thank you very much. We have made sure that the Youth Assembly as a vanguard part of the citizens' movement bear the responsibility to defend members of the community because ZANU has gone back to his fascist, default, violent mood. We've got the obligation to defend ourselves. We've got the obligation to defend the people of Zimbabwe and various communities because ZANU has no political will to be peace ambassador and drivers of stability in this country. That's why we have said the youth have got the obligation to make sure that we are in communities, we are defending ourselves, we are spreading peace, we are making sure the vulnerable of our people, the vulnerable supporters of the Citizens Coalition are defended. Far from it where we cry foul and fail to defend ourselves as a people. It's part and parcel of our constitutional obligation as citizens of this country to effect citizen arrest on some of these malcontents and perpetrators of violence so that the law in this country is upheld, so that we assist the police from harassment by ZANU and central government for it to act in a professional and non-partisan manner.
Is that possible to actually arrest some people, make some citizens arrest?
It is possible because we have to assist the police. It's a new thinking, it's a new political direction that we are taking so that we defend ourselves, so that we make sure that we protect vulnerable people in communities. We must be able to assist the police without going into the temptation of violence, but we can assist in the following respect. Number one, we must name and shame. Number two, we must inform the police. Number three, we must help the police in terms of its investigatory role and constitutional obligation to make sure that perpetrators of violence are handled and arrested and brought to book so that we deal with perennial culture and historic problems of impunity in our own country.
Yes, Ivan's quiet.
Muri kutaura nyaya yekuzvidzivirira nenyaya yekudzivirira zvizvarwa zveZimbabwe. Kune mashoko ari kutendererawo mumatunhu akasiyana umo ari kutaura kuti CCC ine zvikwata zvikwata zvevechidiki vakaendeswa kunze kwenyika kunodzidziswa nyaya dzehondo. Vamwe vari kunzi vakahwanda ipo zvino kuZambia vakamirira kuuya kuzokonzera mhirizhonga yamuri kutaura kuti hamudi kunzwa nezvayo iyi. Mashoko yamuri kuanzwawo herai?
Isu hatidi mhirizhonga, isu toda runyararo. Taudza vanhu vese vanosapota CCC kuti hapafani kuita munhu wedu anotemptwa into violence. Ngatibatanei, tirikufambisa mashoko erunyararo kwese kwatiri. Hatina zombo, hatina kutrenwa, hatina ruzivo. Zombo zvatinazvo ipepa nepeni kuti tiende pabhalo tinosarudza hurumende yatiri kuda. Ndozvo zvombo zvedu, zvombo zvedu ipeni. Tinobhilivha kuti hondo yekusununguro yekudhemokratiza Zimbabwe haidi pfuti, inoda peni, inoda kuti vanhasarudza hurumende yavanoda kuti tikreate democratic society tinofanira kuita runyararo. Isu tisu tinofambisa mashoko erunyararo despite that we have been in the receiving end yeviolence. Tinokontinua tichisapota nekutsigira nekumira munyaya zvekuti munyika muite runyararo.
Yes, on the same vein, I mean, we have been hearing what Evans is talking about. So But when we look further to what you guys are facing, how do you expect to defend your vote? And at the end of the day, if let's say you win in the 2023 elections, how are you going to do that? Because you'll find that maybe the army or the police won't be on your side.
Thank you very much. Of course, I wouldn't want to indulge a strategic intervention with the entire body politic as we head to the 2023 election. But I can say that we've made it very clear that the police in this country, the securocrats in this country, must act in a professional manner and always uphold the will of the people. Of course, the strategic intervention on how we intend to do that, how we intend to defend the ballot, how we intend to make sure that 2023 we win big as part and parcel of the key element of our electoral victory. We must be able to win big. We target 6 million votes as a key first step towards claiming our victory as a people. We are going to have a massive voter turnout that we are pushing for to make sure that young people, every Zimbabwean, come in their numbers so that we go beyond the rigging ceiling, so that we go beyond the machination of the regime in Sosben. So that is part and parcel of our other cocktail strategic intervention with the 2023 election, so that we've got a guaranteed democratic breakthrough in our motherland.
Wonderful. So stay on the line there and put a bit of light so that we can see your face, or put some light from your car. Now we're joined by Dr. Simba Mavaza of ZANU-PF. So, Dr. Mavaza, we are seeing, good evening and welcome to our program. We are seeing that there is some kind of resurgence in cases of violence. We saw some CCC supporters were actually attacked by alleged ZANU-PF supporters yesterday in Kwekwe, and they say they definitely identified the people that did it, and one of them is said to be a councillor. At the same time, Mo Blessing Ali has been allegedly abducted by ZANU-PF activists. So first, welcome and your reaction.
Thank you, Gibbs, and welcome, Zimbabwe. Good evening. It's very infuriating when people start to blame the ZANU-PF for nothing. We have heard about the disappearance of Mo Blessing Ali. There's no proof that she's disappeared. History has shown us that CCC, MDC, whatever name they call themselves, they abduct themselves, they lie to the world that they're abducted. Then it comes out to be the truth that they have not been abducted, they've been lying. They are drama queens. They always do this thing when we are going near elections. They try to mar the elections with evil so that people would think that they were not given a fair campaign process. We are looking to a very important election in 2023. ZANU-PF has no time wasting on a person called Mo Blessing Ali. She has no importance in our political party. She has no following, which we can think that by kidnapping her, we can stop people from voting any other party. She has no any significance in any political outspace. So it's very angering to hear these people from CCC believing that if their own sisters elope, probably they kidnapped her themselves and donated her to Hopewell Chingon, who is not married since he was born. We don't know where this woman is. She's not in the ZANU-PF hands, and it is an insult just to think that ZANU-PF can kidnap a girl.
But we had the same when Itamara was abducted, and up to now he's not known where he is. We had the same Dr. Mavaza when some other people were abducted in the 1980s, and we don't even know where they are today. I'm trying to put a picture that most probably people know.
They've been abducted by ZANU-PF or anybody. All we know, ZANU-PF, what they know up now is that Zamara could be in a safe house somewhere being looked after by CCC or whatever they want to call themselves. We have no proof that he was kidnapped in any way by ZANU-PF.
But do you believe in that?
1980s, I am surprised you are talking about ZANU-PF. In the 1980s, there was no ZANU-PF. ZANU-PF came in 1986. So in the 80s, we are talking about whatever party you're talking about. We don't know if any kidnapping is done by a party. ZANU-PF is a political party. It's the most peaceful party on earth. And I'm shocked and actually angered when people try to equate violence to ZANU-PF. You can never put ZANU-PF and violence in the same sentence. It does not work. ZANU-PF is a peace-loving party, a good party, and a law-abiding party. Its members are wonderful. We abide by the law. We work for our citizens. We do not abduct people. What abducts them? We can arrest them. We've got the police to arrest them. We've got the army. We've got any law enforcing agents if we want people arrested. Why abduct them?
Evans, do you have a question?
Ramalaza, Magadiko. Tinochingamidzai muchirongwa. Tibatsirei mubatsire nyika kunzwisisa panapa kuti handiti chishona chinoti hakuna hutsi husina moto. Iko zvinotanga tichiratidzwa mapikicha namavhidhiyo takaona chikwata chiri kunzi ndeche Triple C. Vamwe vanotori kuzvipatara vane mbonje vakaiswa mabhandeji. Blessing wavari kutaura uyo unonzi wakatorwa nevanhu vavaiti vanga vakatotarisa vavanoziva kuti ava ndeve ZANU-PF vakamutora. Muri kuramba mashoko aya muchiti panowanikwa pakarohwa vanhu vaine mbonje vachiti tarohwa vebato rezvematongerwo enyika vanenge varohwa nevavo here kana kuti zvii zvinofamba sei?
Ndari kutsanangurirei kubva munhoroondo inoitika. Chekutanga, pese panenge pane utsi hazvireva kuti pane chimoto. Dzimwe dzenguva vanoona guruva seutsi nekuti zvakafanana. Guruva hausi moto and guruva hausi utsi. Saka pamiri kutaura nyaya yeguruva rangopfumburwa nevana vetriple C vajaira kungotamba muvhu vofunga kuti pacha chiutsi, hapana chiutsi. Chepiri, vauri kutaura nezvavo kuti vakaonekwa vari muchipatara vane mbonje. Iko zvino izvi mapurisa ari mushishi rekuda kuongorora kuti chii chakaitika. Tinoziva tose kuti vanhu vetriple C, MDCT nemamwe mapato akasiyana siyana vane tsika yekurwisana pache zvavo. Vana biti vakamborohwa natsvangiraya. Vana mangoma akatotiza mubato retriple C arohwa neyuthi inonzi Vanguard. Tinoziva izvozvo. Jobs kare akatotiza akambonofoma yake pati yainzi MDC 99. Mushure mekunge abatwa nevanhu vemDC. Nyaya dzehondo nedzekurovana tinodziona dzichiitika mutriple C, MDC muvanhu vanopikisa. Chepiri, mutsikana muri nezvake uyu anonzi Ali wamuri kuti akaonekwa achitorwa. Vakamuona vachitora vakadi kutora kana nhamba dzemotokari, vakadi kutera kwaaenda, vakadi kumhanya kumapurisa, vanomhanya kusocial media, ndokune reporting center yavo. Zvoratidza kuti inhema. Pese panenge pakugadzirira kuita sarudzo huru, vanhu veopposition vane tsika yekumhanya vonongedzera miti vachiti chikomba chaamai. Nyika haitonge nemakuhwa. Isiri kuti kana pane ane umboo hwekuti uyu mwanasikana akabatwa akapambwa, ngavaende kumapurisa neumboo nemazita, kwete kuenda social media. Nyika haitonge nesocial media. Nyika haitonge paWhatsApp. Handei kumapurisa munomhanara. Vekukweve munovaziva vakatanga ndiwo kurwisana nevanhu, kubayana nemapfumo kusvika mumwe akatoshayika. Hatitarisire kuti kurwa kwakanaka, kurwa kwakaipa. Bato reZANU-PF ndiro bato rine runyararo pasi pose, ndo rakaudza runyararo muZimbabwe. Nanhasi tine runyararo, we enjoy peace in Southern Africa nekuda kweZANU-PF. Saka vanosimuka vachitaura kuti ZANU-PF iri kukonzera mhirizhonga mukati menyika, aiwa inhubu nharadada nhundira mutsime. Zvinongedza mai nechombo vanofanira kudzidziswa kuzvibata, kwete kungotukirira musangano weZANU-PF.
Vamavaza, musati manyanya kuenda kure ipapo panyaya imwe chete iyoyo. Tanga tichiverenga mangwanani ano gwaro rakanyorwa neUnited Nations. Chikwata chavo changa chichita ongororo netsvakurudzo dzekuti muZimbabwe muri kuitwa sei nenyaya nedzekodzero dzevanhu nedzekutyorwa kwemitemo. Gwaro iroro riri kutaura kuti Zimbabwe yakafoira kutsanangura zvizere paimire kuzvichenura panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vatonyora mugwaro iroro kuti dzanaitaidza mara dzisati dzagadziriswa nazvino kusvika pari nhasi, kuti nyika yose iyi inotaura nezvekuti mhirizhonga haisi kupera iyi, imimi munoti munoramba muchimira muri pakachena here nemadhaka anenge achizorwa bato renyu?
Tikazorwa madhaka hazvireve kuti tava madhaka. Madhaka achadonha nekunaya kwemvura. rega vataure zvavanonyeba vachitinyebera vachitizodza madhaka zanupiefu harisi bato rinoda unyikire nyikire kana kurwisana nevamwe ibato rerunyararo chepiri tsamba yamuri kutaura yakanyorwa neUnited Nations handisati ndaiona yatinopedzisira kuona yeUnited Nations yaitotaura kuti Zimbabwe haina mhirizhonga iritokonzerwa nzara nekuda kwemasanctions vari kukonzera mhirizhonga munyika medu imhirizhonga iri in our economy being caused by these illegal sanctions having been supported by the United States of America saka Zimbabwe haisi muchikwata chevanhu vanoshungurudza vana vayo mwana wese weZimbabwe kunyange ari weCCC weZANUPF kana weripi bato mwana ane kodzero dzinoprotectwa nebumbiro remutemo reZimbabwe and the mitemo yemuZimbabwe makoti yedu matare emuZimbabwe anoona kuti mwana weZimbabwe achengetedzwa here inototi kwamuri ZANUPF ndobato renyu ndobato revanhu bato revazhinji hatiite mhirizhonga inotaurwa ichitongoinzwira mumavhitivhiti umu and inhema we are not a violent party we are a peaceful party we are ZANUPF
uyamuzwa baba Dube nomzana mazana
ye nyamuzwa kakhulu so oti sizwe ke ubaba Ostalos siziva what's your reaction to what Dr. Mavaza say siziva go ahead sir yes yeah, I can hear you go ahead
thank you can you confirm you can hear me
yes I can yes
thank you very much it's clear that the doctor is misinformed I know he tries as much as he could to try and defend ZANU but it's clear that the suspects are known persons belonging to ZANU one of them is actually got a murder and fraud charges is being hunted for by the police there's nothing to talk about it being fact it's a, it's been actually the state's narrative to try and say these are fake abductions and so forth these people are in law there's a police case number there's clarity in everything so I don't think that there should be a debate and discourse whether these things are fake or not if he thinks that these people are faking you know the police is doing an investigation so he can't say do it there is an investigation going on we're actually looking for this comrade who would use life to try if it was fake if they know that Zamara is in it's very sad and unfortunate that he comes in masquerade and spew such dross as a Zimbabwean it's very unfortunate for someone who claims to be a doctor without conscience a doctor without ideological clarity a doctor without the understanding that life is sacrosanct and must be protected irregardless of people's views so that's my reaction at this time
yeah so simzwile lapho ekhuluma uDr Mavaza ubona njani nesinti nqwa ngakhuluma khona yes siziba fanga ngasindebele eh qhubeka khona baba qhubeka sibi ngane asamozwa ukuthi siziba singazi ukuthi ungene ngaphe khona I think is network yakhe ingane iyawa
we may be seems we have lost him there yes
so quiet
there Tsuku anzwa varume nyadza vari kutaura Mavaza vachiripo here?
Yeah, ukhona Mavaza.
Kona. All right. Vamavaza, muri kunzwa here zviri kutaura nemumwe wenyu ari kutaura kuti kutaura kwemunhu mukuru kwekuzvichenura asi vanhu vekuchitungwiza vembongampopo dzekuchitungwizayo vari kunzi vanhu vakatoonekwa vanhu vanotozivikanwa vemumaraini imomo mumwe wacho ari kutonzi ari kutotsvagwawo nemapurisa nenyaya dzimwe dzine dzefraudi nemeja ameno kuti zvinokusiyai makamira papi sebato izvi
maita basa mukoma Evans vasiziva vanotinovaziva kuti vanongorotomoka kutaura kwemunhu anenge ari pamusangano ari kukambena asi nyaya rapa haisi kukambena inyaya yechokwadi chokwadi ndechekuti vanonyebera ZANUPF vanoda kuedza kusvibisa bato rezanupf kuti tigoonekwa nenyika dzese sebato rine umbimbi ndoga unyikire nyikire kuda kurwisa vamwe aiwa ZANUPF haina unhu hwakadaro uyezve nyaya yekuti kana vanhu vabata vanhu vanhu vapamba munhu vachizivikanwa kuvaziva hazvinoti nderezanu kana vangozviziva hazvinoti munhu avaziva ndevezanu ini ndandigipsi ndomuziva haasi wezanu imindokuziva ndingati muri wezanu iye usalusi ndinogara ndichikaona kachingopopoteka handikati ndike zanu saka ngatiregedze kuva personal pakutaura nyaya dzedu zvekuva muzvinafundo kwangu hazvinei nekuti munhu akabatwa kuchitumisa ndahana but chokwadi ndechekuti tinozviziva tine history inotiratidza kuti variko vazhinji vakanyedera kubatwa ivo vasina kubatwa tine vazhinji vakanyemera kuabdhakta vasina kuabdhakta kuana chiremba chaivo akanyemera ndakabatwa ndikazosiyiwa kunyabire uku tizere munhu ari kunyemba tine vasikana vatatu the three musketeers emdc vakanyemba tabatwa tikazonokatwa kusango tikasiyiwa tine foni dzedu unozviona ikati kunyemba uku ikoti taneuyo chitatu yaakunyemba uku vekukwekwa nozora tomato sosi kumeso tarohwa nemapanga nevanhu vezanu isu sezanu pevhu hatidi mhirizhonga kana ukabata munhu achirova munhu ari wezanu pevhu mangara kumapurisa mapurisa tinotoraudza kuti sungai vanhu vari kurova vamwe because zanu pevhu is a peaceful party and tikada kutedzera masoko emutungamiriri wehurumende anovazve mutungamiriri wenyika ari mutungamiriri webato rezanu pevhu vamunangagwa vanoti iwo zanu pevhu haifanirwe kuumbwa on violence zanu pevhu inoumbwa on understanding zanu pevhu inoti kana usingazive dzidziswa hatikurove hatikubai nebanga hatina kana mapfumo ko zanu pevhu ingangoda kukubata ichikiriabanoiga sei kana uchingone mhosva tisu tiri muhurumende tinogona kurayira mapurisa tisungai munhu uyo atituka zvino hatina nguva yekusokoti tingatore yuth batai munhu mumurove hatingadaro hapana kana kumesidzamanzwa hapana ane humbowo yokuti munhu ndowe zanu pevhu kunze kwekungotaura kungoreketa kungopopota kungopepereka semhepo kuri kuitwa nevanhu vetriple c vasina kunwiswa mukaka vasina kudzingiswa ini ndinoti hazvina kunaka ndichakuenda maelections kuita basa rekupomera zvisina musoro kubato rezanu pevhu zanu pevhu its a clean party its a understood its a non party and its a peaceful party
General Munemo is saying he has a question he says when did you become a peaceful party Can you respond to his question?
Yes. Zanu PF has been very peaceful from 1980. During the war, Zanu PF had not tangane wonde, yakatangane kutaurirana. Takazopinda mukurwisana nemuvenge nekuti angaranga kunzwisisa. After the war, Zanu PF was preaching reconciliation, was preaching unity, was preaching peace. We have been peaceful from then up to now. As we speak now, we are peaceful. Zimbabwe is the only country where you are free to say what you want to say and you remain free. You cannot say the same. Iko kwamuri kuAmerica, we cannot say anything supporting Russia and hasokararama. Unosungwa mungana kusema. Ku Zimbabwe, you will not be arrested. Kuno ku England, you cannot say anything about Russia. Positive. Unosungwa. Don't favor Iko. Asi Zimbabwe, inokusiya wakadaro nekuti we believe in human rights. We believe in freedom of speech. We believe in freedom. We fought for the freedom. We cannot oppress people when you fought against oppression. We are the champions who fought for freedom, we fought for peace, and we are guarding our peace with jealousy because this peace is very expensive, and this peace is very painful to lose, and we will not lose it. So Zimbabwe remains peaceful no matter how much the trash is being smeared on the face of ZANU-PF. ZANU-PF remains resolute to rule, to be the part of the people, to do what people want it to do. We have got a country to run. We cannot go so low, Kuchitungwiza, Kunyurisana Nemunu, as soon as Jira Ndanda Basare.
But if you were a peaceful country, you would not have a scenario where people are just shot dead in the streets, one. Secondly, you wouldn't have people talking so many things against your party. And thirdly, you wouldn't have a situation where people are maybe abducted, people are beaten up or affiliating themselves with other parties. So can you extricate yourself from that kind of issue, you know? What can you tell us?
What I can tell you is that you are totally lost because you don't understand what you're saying.
No, in fact, it's a question. I'm posing a question.
Your question is very misleading because ZANU-PF does not shoot people in the street. ZANU-PF does not have an army. ZANU-PF is a political party.
But ZANU-PF is in government, right?
But
it's soldiers actually gunned down people, according to the Motlanthe Commission.
Let me help you.
Can you call for that? Yes.
The soldiers are not ZANU-PF, number one. The soldiers, ZANU-PF is not the government, but ZANU-PF is in government. being in government does not make you the government. So what government does is not what the ZANU-PF does. So those are two different entities. So if you are talking about the rule of the ZANU-PF, that's a different story. But if you are talking about ZANU-PF on its own, we are not the government. We are in the government, but we are not the government. Number one. Number two, we did not shoot people in the street. This was skirmishes between the people, the armed gangs of the MDC that time, and the soldiers. And in the exchange of fire in trying to bring peace in the streets of Harare, some people, unfortunately...
Were the opposition guys armed?
Yes, they were. They were armed. They were very armed. Let me finish. Some were armed with stones, some were armed with nobokeris, some were armed with guns. Yes, they were armed. Whatever armed, some were armed with pens. Whatever they were holding in their hand was a weapon. And they were armed. Yes, they were armed.
Ndoda kuti ndangoti ndikubate muromo ndikuudzei zviri kuitika pano izvozvi tichitaura kudai. Vatereri vari kuona chirongwa ichi, vari kuterera chirongwa ichi, vari pa Facebook vari kuteverera, vari kunyora makomments, vari kukandawo pfungwa dzavo nezvavari kufunga. Mukaona zvavari kunyora nezvavari kutaura munovhunduka. Vanhu vane hasha vakagumbuka vari kupopota. Zvimwe zvavari kunyora hatitogoni kuzvitaura pano nekuti vari kunongedzera nyaya dzakawanda dzavari kuti kupaya kopakati kopakati pari kutaurwa kunzi pakutaurwa nyaya dzeguguraundi pakutaurwa nyaya dzekupfurwa kwevanhu nemasoja muHarare pari kutaurwa nyaya dzekurohwa kwevanhu kuelection resource center makomments akawanda handingambapedzi kuaverenga asi zvese zvavari kutaura izvi zviri kurwisana nemashoko amuri kutaura ino.
Inini kuti baba Evans, zviri kunyorwa nevanhu izvi kaizvo. Vanhu vari kunyora ndevapi? Vanhu veCCC vari kufurirana. Ngavanzwise mutsauko wehurumende nebato riri kutonga. ZANU-PF haisiriyo government. Kana munhu akapfurwa nemusoja haana kupfurwa neZANU-PF. Kana vakanzwisa ipapo then tinenge tatese. Pechipiri, I can tell you masoja haana kukopinda murodha achipfuura vanhu. Pakati pakupfuurana. Hakuna akakudza kuti bare rakabva kumusoja rakabva kumunhu weMDC.
But the commission didn't say that.
The commission never said the soldiers shot people.
They said indications are that Zimbabwean security forces gunned down innocent civilians.
Yes, they said indications. The indications does not mean reality. It indicates that, but it does not mean so. So there is no conclusive answer which said soldiers shot people. And we are saying, as that one was done, you notice there was a coup in process. The people were going to attack the command center for the electoral center. They wanted to announce their own votes. They wanted to take the country by force. And the army had to go and defend the country, defend our constitution. And that's what happened. That's why up to today, we've never had Chamisa. I'm saying anything bad about that day. Chamisa actually came out the following day and said those people in the streets were stupid. And that's what they went from Chamisa himself. So I don't know who are those who are saying it was ZANU-PF. Even CCC refused to be associated with such hooliganism which was in the streets. That's not Zimbabwe. That's idiocy at its rest. But I can assure you, ZANU-PF is not a violent party and will never be violent. And will never go so low as to go and abduct people during the day or at night or any time in Chumbiza or elsewhere. People abduct themselves. We have got history, we have got proof that this has happened before. Not once, three times. This will be the fourth time. Maybe the fifth time. We know that. And you know very well, you guys, that Itai Zamara's brother came on press and said, I've got new pictures of my brother who is being kept somewhere. They know where their brother is kept. Why would you come and blame ZANU-PF? Why did you go to Dr. Patson Zamara before he died and ask him to tell you where he got the pictures from?
But do you believe that they know where he is? Do you believe that?
They showed you pictures, didn't they? How can they create pictures of their brother? It means they know. If they didn't know, they would have declared him dead by now. They didn't.
Vanhu veZimbabwe pari zvino pari nhasi mashoko avari kuda kunzwa kubva kuZANU-PF mashoko avari kuda kunzwa kubva kuCCC mashoko avari kuda kunzwa kubva kuMDC nemapato ose ezvematongerwo enyika ndekuti sarudzo dziri kuuya idzi hakuna mhirizhonga vomira nemashoko iwayo imi sebato munomirawo here muchimira nemashoko iwayo.
Yes, you didn't hear him. Maybe he didn't hear you. Can you hear me, Mabaza? Yeah.
I can hear you now. I lost part of what even...
Oh, yeah. Right. I will repeat myself. I was saying, yes, at this point in time, what the people of Zimbabwe want to hear from ZANU-PF, from CCC, from MDCT, from everybody else who is running for elections this coming season is, do they guarantee the people of Zimbabwe a peaceful election? Can you safely say, you, as ZANU-PF, you can guarantee that these elections will be peaceful and fair given the circumstances? I will throw the same question to Ostalos as well.
I can tell you clearly and now that ZANU-PF is a peaceful party, and these elections will be very peaceful, will be violent-free, not from ZANU-PF. You won't see any violence from us as a party. We can only be defending ourselves if CCC starts their violence, but we will not degenerate our country into violence. We will not tolerate any violence. ZANU-PF is always a peaceful party. We fought for peace and will keep that peace. We are not a violent party, and these elections are going to be very open and very free and very fair, and we'll win on that free and fair ticket.
Baba Dube,
unfortunately, he got cut off. I think his network was giving us problems.
Okay.
But we've got a guy here who wants to make a contribution. Just hold on. Sure. Just bring this guy on and hear what is you say. Hey, Baba, siyabonga uhlelo. Kunjani lapho khona khona ngapha? Siyabona khona.
Siyaphila Mr. Dube, unjani baba?
Siyaphila. Lungisa ikamera yakho sikubone kuhle phela ngani usilunguzile. So sifuna ukubona iface yakho yonke. Yeah, akuthi ukuthi bese. Yeah, asikubona futhi. Lungisa futhi ikamera. Yeah. So usitshele igama. Usitshele igama lesikhulu bese ukukhuluma.
Ukukhuluma noMandla Shanda Mola.
Yeah, khuluma baba.
Hayi, ngizama ukulandela inkulumo ngiliwa ngifice phakathi ngingakazwa, kodwa ngiyeza ukuthi kukhulunywa ngendaba yama-elections ukuthi uma ezobanjwa abantu bamaphathi bathembise ukuthi abe ngama-elections a-free and fair.
Ye, kunjalo sibili ngoba khathesi nxa sikhuluma ngwazana
and then ngicephune kancane laphana. Yebo, uma ngicephuna laphana ubaba oceda kukhuluma ogqoke yelo lapha owezana uthi uthi khona balwela inkululeko, yeah, ukuthi ama-elections abantu bawarane kahle. Siyakubongela lokhana ukuthi bayilwela inkululeko, ukuthi wonke umuntu ezizwe ekhululekile. Kodwa-ke inkululeko yabo esikhathini esiningi mina ngihlezi ngiyibona uyikuthi bayikhuluma ngomlomo, kodwa wenza kufanele ukuthi khona i-implement kumbe isebenze abantu bezizwe be-free. Asikho free. Nami ngikhuluma nginje angikho free ngoba angikwazi ukuthi kona ngisole even upresident lo esinaye owethu ovotelwe ngabantu ukuthi hayi akenzi kahle. Ngingakhuluma lokho sekumele ngiboshwe. So ngeke ukuthi kona abantu ba-free ekubeni kunabanye abantu ababotshelwa leyo. Ukukhuluma nje ukuthi waye begxeka. So umuntu uza yakhethe uyakhekwa ngokuthi agxekwe ngabanye abantu bembona amabhuda bethi hayi awenzi kahle laphana ebesezilungiswa. Manje uma ungathiwa kona upresident akenzi kahle, sebegijima babopha abantu. And then abantu uma beyenza ama-rally like esikubone kuma-by elections, iZANU-PF was free, ihamba yonke indawo ngamabhasi ayo, but i-CCC beyivinjwa left and right, and iZANU-PF ayizange iyenze lutho oluphathelane nalokho. And then namanje siloko silinde laba babulala lo ngase eMasingo, if I'm not mistaken, eMasingo kuphi lapho abambulala laba bafika bakwazi abantu abezani futhi. So ukulungiswa akukho laphana babo uDube.
Baba
bethu bafela nje isulu into engekhoyo. Sibalwela ilizwe.
Ye, sikubamba umlomo ngesikhathi sesidliwe ngumangoye. So siyabonga kakhulu ukuthi ubuyile namhlanje. So wish to thank our guests this evening. We had Mr. Ostalos Siziba of the Citizens Coalition for Change led by Nelson Chamisa. We also had Dr. Simbama Vaza of ZANU-PF, and now we're having Mr. Mandla, Mandla Masondo. He's based in South Africa. So, we're going to talk about the next one. We're going to talk about Zimbabwe. We're going to talk about the next one. We're going to talk about the next one. So, we're going to talk about the next one. We're going to talk about the next one. elizweni. Signing off from Maryland, this is Kip Stube saying good night, Zimbabwe.
And I am Ivan Zeninga wishing you a very good night.
Bye-bye.